Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kava tereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wechipiri chikumi 21 2017. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Kana pasina declaration yekuti tinogona kufamba nayo yatambirwa nemhuri, tiri kutaura nawo mhuri yacho kuti munhu tofanira kumuviga by Friday, because tani takutokwanisa 7 days manje tina comrade mumba.
Kusawirirana pakati pebato rezanu PF nemhuri ya Comrade Chinks kononotsa urongwa hwekuigwa kwemufi. World Bank inoti nekuda kwegohu rakatinakei, upfumi hwenyika huchati wedzerei gore rino, asi hurumende ikasagadzirisa nyaya dzezveupfumi huchaderera zvakare kwemakore maviri anotevera. Politburo yezanu PF yoziya nyaya yekuti murongi wemabasa mubato iri vasevhi akasukuere vodzingwa mubato here kana kuti kwete. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nyaya yekusawirirana pakati pemhuri yemuimbi Comrade Chinks nebato rezanu PF kuti oitwa gamba renyika here kana kuti kwete yapa kuti mufi anonokwe kuvigwa. Bato rezanu PF rakati Chinks haakodzere kuvigwa kumarinda Heroes Acre, izvo zviri kuramba kutambirwa nehama dzake nevamwe munyika. Chinks akashaya nemusi wechishanu manheru, uye kusvika pari zvino hapasati pave nezuva rekuti anoradzikwa riini uye kupi. Mhuri yake iri kutsigirwawo nevesangano revakarwa hunde rusununguko reZimbabwe National Liberation War Veterans Association, iro riri kuti mufi aive gamba uye anofanira kuvigwa kumarinda eHeroes Acre. Sangano iri rinoti kune vamwe vane chitsama vakavigwa kuHeroes Acre vasina kana kumbobvira vaenda kuhondo. Mushure mekunge bato rezano PF ragara pasi, rakatumira retired brigadier Walter Tafumanei, vanove munyori mukuru mubazi revezve vakarwa hondo yerusununguko, kuti vaendese shoko iri iro riri kurambwa kutambirwa nehama nemhuri yavaChings Chingaira. Blessing Zulu Studio 7 abata retired brigadier Tafumanei kuti tinzwe zvizhinji.
Takatumwa inini naComrade Dickson Dzora, director kupati kuzanu PF. Soko ratakatumwa naro nderekuti Comrade Chinks vakanga vadeclare liberation war hero, zvichireva kuti vanovigwa with military honors and with state assistance. And ruremekedzero urwo rwavangoda kufanana nenational hero, because vanopinda muNational Heroes Act inosara ichichengeta mhuri, but havavigwi pagomo. That's the difference only.
Tiri kunzwawo kuti izvo hazvina kunyatsogashirwa nemhuri yavo. Vakati kudikwa mhuri?
Takagara nemhuri parutivi, takatsvaga pamba ipapo kuti tiite dare nemhuri, nemadzibaba acho, vana baba munini, vaninina varipo, nevana vake Comrade Chinks nemadzimai. Tikakurukura tikavataurira decision yakanga yatorwa, havana kunyatsozvitambira, vachipokana kuti kose asina kupuhwa national hero. Tikati zvinenge zvadecidwa ndizvozvo, hapana pakati pedu, hapana anokwanisa kuzvichinja. Ndosaka vakazokumbira kuti tidzokere kuvakuru. Tinokumbira zvakare, tinosvitsa soko rekuti vari kukumbira kuti hapana here mamwe mafungiro Saka ndoma mirira akaita izvozvo takangomirira kubva kuvakuru kuti kune zvichabva kuhere mukukonsultana kwavari kuita mukubvunzana nekutaurirana kwavari kuita asi muurongwa hwatiri kuita isusu tichitaura nemhuri kana dai isusu seministry ndisi takatakura rufu urwu ndisiri kuchengeta zvese ndisiri kuzviita kana pasina declaration yekuti tinogona kufamba nayo yatambirwa nemhuri tiri kutaura nawo mhuri yacho kuti munhu tofanira kumuviga by Friday because taanesi taakutokwanisa 7 days manje tiina comrade mumba and anofanira kuvigwa anofanira kuradzwa at some point
ko vamwe vanga vachiti vanhu havana kunyatsofara zvekuti vamwe vanga vachitovehama havana kunyatsofara zvekuti vanenge vanga voda kukandirana makobvu nematete nemi navachingadhube ichokwadi here kana kuti makagara mukataurira nanyu zvakanaka
hapana kumbopesana kwakaitika ipapo comrade Chingadhube ezviwawe vanga vachirwara mazuva apfuura saka vanga vasati vasvika parufu ipapo ndosaka takaenda nawo manheru saka takanga tiinawo zvakatipawo chiremera kuti tasvika naminista but vakabata maoko tikagara nemhuri tikataura musoko redu varipo tikakurukurirana zvakanaka tikabva zvakanaka hakuna kumboita any threat on us.
Retired Brigadier Walter Tafumanei, vanove munyori mukuru mubazi rezvevakarwa hondo yerusununguko, vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Blessing abatawo mutauriri wesangano reZimbabwe National Liberation War Veterans Association, vaDouglas Mahia.
Kana tichitaura nyaya yekuti gamba, I think chinhu chinonetsa ndechekuti vanhu vanofanira kutaurirana kuti rinonzi gamba munhu akaita sei. Nekuti isusu patakaita invent the word gamba panguva yehondo yechimuringa. Takanga tatarisa kuti chirungu chakanga chataurwa chaizvo kuedza kutaurira vakanga vakatidzvanyirira nyaya yekuti tiri kuda nyika asi varungu vanga vachiita sevasinganzwi chirungu kusvika pasvika pane zvinodhuka nezvinoputika ndo patakati isusu vanotakura zvinoputika nokuputisa nokuputisirwa ivavo ndoo magamba ivavo because vaiita language yakazonzwikwa nevarungu kuti vanhu vatemawo muzimbabwe vanga vakasununguka ndo ugamba ndo definition yeugamba yataka tataura in other words hakuna munhu akanga asina kuputisa kana kuputisirwa aifanira kunzi gamba asi akaputisa kana kuputisirwa nemuvengi iyeye ndiye akanga achinzi gamba nokuti vakuru vekare madzishe ekare inini sekuru vangu vanenzi vamusarurwa vakanga vari ishe vakanditaurira kuti vana vakomana vachizvarwa vaiti waita zvakanaka makorokoto wazvara gamba ndo parakabva kureva kuti gamba munhu aizeinda kunorwira nyika sezvakaita Chings
asi sei pachiita mutauro wakanyanya kana paakuda kunzi panzi uyu igamba iri harisi gamba mazuva anaya
isusu tinofungidzira kuti chinosaka kuti zvinzarwo ndezvekuti vakazouya vaakutigamuchira kana kutichingura kusangana nesu panzira muhondo yechimurenga vakada kutora mbiri yavakanga vasina saka vakazenge vaakutaura matauriro avo iwayo
asi kwamuri imi sevakarwa hondo yerusununguko mufi vachingisi ranga riri gamba
chingisi anga ari gamba munyaya dzekuti hapana pasina kutaurwa nachingisi nechekuti ane hondo yechimurenga the first world war hondo yekutanga yepano pasi yakanga ine propaganda yayo ine vanhu vakanga vachitarisa vachitaura mashoko aitaura nezvehondo iyoyo ane vanhu vaiimba dzimbo dzaimutsa mwoyo ndo dzaiimbwa nachingisi uye chingisi aiimba dzisati dzamboimbwa
mutauriri wesangano reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vaDouglas Mahia vaichitaura parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Politburo yeZanu PF yaita musangano wechimbi-chimbi nhasi kuti ize nyaya yekuti gurukota rezvematunhu uye vachiona nezvegwara remusangano muZanu PF vaSevia Kasukuwere vodzingwa here kana kuti kwete kubva mubato iri. VaKasukuwere vari kupomerwa mhosva yekuda kupidigura hurumende yemutungamiri webato iri vaRobert Mugabe. asi vakasukuere vanga vachiramba nyaya iyi vachiti vari kuzorwa mafuta enguruve yavasina kudya nevamwe vechikwata chinonzi Team Lacoste, icho chinonzi chinotsigira mumwe mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti vazotora chigaro chava Mugabe kana vachinge vasiya basa. Vakasukuere vanonzi vari kuchikwata chinonzi Generation 40. VaMugabe vakaomba komiti yaitungamirwa nemutauriri wedare reparamende vaJacob Mudenda kuti vafanoferefeta nyaya iyi. Mune imwe nyaya, chivakwa chaimboshandiswa nekambani inogadzira pamwe nekutengesa dzimotokari mubulawayo yeToyota Zimbabwe chinonzi chabatira moto nhasi masikati uyo unonzi waparadza chivakwa ichi zvakaipisisa. Chivakwa ichi chiri panobatana 11th Avenue naJoshua Mqabuko Nkomo Street pedyo neMagnet House. Munyori mukuru wekanzuro yebulawayo vaChristopher Shoko, vaChristopher Gande, ndinodzokorora, munyori mukuru wekanzuro yebulawayo vaChristopher Dube vaudza Studio 7 kuti kunyanga hazvo vasati vave nemashoko azere pamusoro pezvaitika, vanofungidzirwa kuti moto uyu unogona kunge watangwa nevana vanogara mumigwagwa. VaDube vanoti motokari shanu dzanga dzakapakwa panze pechivakwa ichi dzaparadzwawo nemoto uyu, kunyange hazvo vamwe vaona zvichiitika vari kuti moto uyu waparadza motokari nhanhatu. VaDube vati moto uyu wazokwanisa kudzimurwa usati waparadza zvimwe zvivakwa. Vamwe vagari mudunhu rinotongwa naMambo Tandi kwaRusape mudunhu reManicaland vanoti havasi kufara kuti mapurazi mazhinji munharaunda mavo akapambwa kuvarungu akapiwa vakuru vakuru vari muzano PF chete. Vagari ava vanonze vanoti chiri kuvarwadza ndechekuti vakuru vakuru muzano PF ndo vari kuramba vachingopiwa mapurazi ivo vasina pekurima. Mutoro wedu enhau Thomas Tripasi anotipa nyaya iyi.
Vamwe vagari vari mudunhu rinotongwa naMambo Tandi kwaRusape mudunhu reManicaland vanoti havasi kufara kuti mapurazi mazhinji munharaunda mavo akapambwa kuvarungu akapiwa vakuru vakuru vari muzanu PF chete. Vagari ava vanoti chiri kuvarwadza ndechekuti vakuru vakuru muzanu PF ndivo vari kuramba vachingopiwa mapurazi ivo vasina pekurima. Mumwe wavagari ava ndivaSamson Magumura vanoti sevagari vari pasi paMambo Tandi vatove neurongwa hwekutora purazi ravakudza ichipanga vanove munyori muboka reZanu PF Youth League vachiti vanoda kugovana purazi iri sevanhu vasina kuwana minda. Vanhu vakawana minda vakapiwa matsamba ekugara mumapurazi aya nebazi rinoona nezveminda.
Patoro mafarms isu hatina chatakawana nhasi, vamwe vari mumakomo vanotogara mumakomo, takunotora isu mafamuzi acho iwayayo tosheya nawo isusu. Iye zvinezvi mapurazi atakanangana nawo yekutanga tiri paResberry izvo apo titori ipapo, yechipiri tiri paWakefield Farm pakasikotorwa nemuyouth kudzichipanga achinyepa kuti ati mwana waMugabe. Ine handifungi kuti vaMugabe vanoita vangaita zvinhu zvakadaro, nekuti vaMugabe vachititaura isusu navamutasa vachiripo vachakabatana vakataura kuti Wakefield iinvesti ichaitwa investi yenyu ichabhenefita imi maonai kwatandi.
Hatina kukwanisa kutaura navachipanga kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi sezvo vanga vasiri kudayira nhare mbozha yavo. VaMagumura vaenderera mberi vachiti pane mapurazi anokwana mashanu avakatarisirawo kupamba achiri kurimwa nevamwe varungu, vachiti vanoda kuti mapurazi aya apiwe vanhu vasina minda chete uye vari vanhu vanobva munharaunda yavo, kwete zvekuti vanhu vanobva kune dzimwe nharaunda voya vachitora mapurazi vagari vemunharaunda mavo vosara vasina chavanowana.
Mapurazi aya E5 yekutanga Raspberry Farm, yechipiri Wakefield, yechitatu Adams Farm, yechina Divorce, yechishanu Stubbs,
Izvi zvatsinirwa nava Gilbert Mutare, vanove sabhuku mbhuku rekwanyavanhu riri pasi pamambo Tandi. Kunyange hazvo vachiti vanhu vazhinji vari kudawo minda, vamutare vati zvatove nani kuti chirongwa chekugovera minda ichi chiregedzwe zvachose, sezvo vachiti zviri kuitwa nehurumende hazvina kurongeka.
Mafarms akasara aripo 5. Inini sepfungwa dzangu ndandava kungoona dai achisiyiwa mawhite farmers aripo. What a sort of kurenda kwatiri mafarms iwayo, nekuti isusu mayouth hatina chatakabhenefita.
Izvi zvinouyawo panguva iyo mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe vakaudza vatsigiri vavo pakutanga kwemwedzi uno pamusangano wakaitirwa kumarondera kuti varungu vese vachiri mumapurazi vanofanira kudzingwa mapurazi aya opiwa kune vechidiki veZANU PF pamwe neveruzhinji vasina minda yokurima.
Kuno kwanga kwakaigwa vabhunu mumapurazi kuchine mafarmers ane mapurazi 73. Saka nzvimbo idzodzo ndo dzatiri kutarisa kuti vanenge vachida kupiwa mapurazi asi achava madiki nokuti vanhu vawanda.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti chirongwa chekugovera ivhu kuvanhu vatema, icho chakatangwa nehurumende muna 2000, ndicho chakakonzera kuti upfumi hwenyika hugwadame. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Banga guru rinokweretesa mari nyika dzepasi rino reWorld Bank nasi raburitsa mashoko ekuti upfumi hweZimbabwe uchati kwirei sezvo nyika iri kutarisira goho rakanaka. Asi World Bank iri kuyambira kuti iri rinogona kuve dova chete sezvo upfumi huchigona kuendazve kumawere makore maviri anotevera kana hurumende ikasavandudza nyaya dzezveupfumi. World Bank inoti upfumi huchakwira kusvika pazvikamu zviviri nezviga zvinomwe kubva muzana kana kuti 2.7%. World Bank yati hurumende yeZimbabwe inofanira kusiyana nenyaya yekuramba ichikwereta mari uye inofanirawo kugadzirisa dambudziko rekushomeka kwemari nekubhadhara zvikwerete. Hurumende yange yati inofunga kuti upfumi huchakwira nezvikamu zvitatu nezviga zvinomwe kubva muzana kana kuti 3.7%. Mukuseya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezveupfumi vari mukuru wesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze.
Izvi zvinhu zvagarawo zvichingoitika munyika yedu zvokuti kukanaya mvura zvakanaka. Kunyanya-nyanya tichitarisa kuti makore maviri apfuura tanga tisina mvura, mvura haina kunyatsonaya zvakanaka. Zvinochireva izvo kuti kunaya kwemvura takatarisana neuremu hwenyayo dzokurima munyika yedu yeZimbabwe. Zvinokonzeresa kuti upfumi hwenyika husumuke. Saka naizvozvo tinotarisa kuti upfumi hwenyika hunogona kupfuura pa3% nenyaya yokuti tiri kutobva pakati dzikei nenyaya yokuti mvura haina kunyatsonaya masizinzi maviri apfuura. Saka kunaya kwemvura gore rino tichitarisa zvakare kukosha kweagriculture muikonomi yedu, zvinochireva izvo kuti zvinoita kuti nyika yedu upfumi hwayo huwanduswe.
Vachipindura kumashoko aya vachinamasa vavimbisa iwo kuti Zimbabwe ichaedza kuti inge ichikwezva vekunze vanoyazotanga mabhizimisi munyika neukweretesa nyika mari, vakati ivo hurumende ichaedzawo kuti idzikise zvikwereti, munoti kudini mashoko aya?
Mukatarisa vachinamasa vane pfungwa dzakanaka chose zvavaroda kuedza kuti vaite kuti nyika isumuke. Asi pari zvino munonyatsozova kuti mwaka wapfuura vane zvavakavimbisa kuti vachaita, zvakaita sekugadzirisa mari dzinobuda muhomwe yehurumende dzichienda kundobhadhara vanhu vanoshanda muhurumende. Vakatiwo handigoni kubhadhara kana 13th check bonus, asi vakarambidzwa kunze hazvigoni kuitwa zvavanga vachida kuita izvozvo. Zvakare mukatarisa kuti gore rinouya igore remaelections, sekuzova kwenyu nguva dzemaelections haisizvo nguva dzinoitwa zvinhu zvakati twasa-twasa. Inguva inongoshandiswa mari kufadza vanhu, inonzi muchirungu populist policies.
Nyanzvi munyadzi zveupfumi vari mukuru wesanda relabour and economic development research institute of Zimbabwe Dr. Godfrey Kanyenze vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Hurumende nhasi yaparura chirongwa chekutsvaka mari yekuti nyika ikwanise kubatsira vapoteri vari munyika chinonzi Zimbabwe Interagency Refugee Appeal. Hurumende iri kutsvaga mari inosvika zviuru gumi nechimwe zvemadhora. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Hurumende inoti Zimbabwe ine vapoteri vanosvika zviuru gumi nezvinomwe zvine mazana mashanu. Pavapoteri apa, zviuru gumi nechimwe ndo vari kugara mukembi inochengeterwa vapoteri yetongogara, asi zviuru zvitanhatu zvine mazana mashanu evapoteri zviri kutiza mhirizhonga iri kuMozambique zviri kugara mumisha yakasiyana-siyana kunyanga nemuchipinge. Kunyange hazvo vapoteri ava vachifanirwa kubatsirwa nehurumende kuti vakwanise kuenda kutongogara refugee camp nekuda kwekushayikwa kwemari munyika, sangano rinobatsira munyaya dzevapoteri reUnited Nations High Commissioner for Refugees rakwanisa kubatsira vanhu mazana matanhatu nemakumi mashanu nevatanhatu chete. Izvi ndozvapa hurumende kuti iparure zviri pamutemo chirongwa chekutsvaga rubatsiro. Vachiparura chirongwa ichi, vakamirira mutevedzeri wemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa, gurukota muhofisi yemutevedzeri wemutungamiriri wenyika vaClifford Cameron Sbanda, vati hurumende iri kutsvaga mari yevapoterawo vari kuramba vachiwanda munyika. Vatiwo vanodawo kuti vapoteri vave neupenyu hwakanaka.
Takungana pano kukumbira rubatsiro maererana nemarefugees ari kungoramba achiwanda munyika yeZimbabwe.
Vasbanda vati shuwiro yavo ndeyekuti vakwanise kuendesa vapoteri kutongogara. Vakatiwo kunyange hazvo hurumende iri kuedza kubatsira nepainogona, inodawo rubatsiro rwemamwe masangano. Gurukota rinoona nezvevashandi nekugara zvakanaka, amai Priska Mpfumira, vati hurumende iri kukumbira mari inosvika mamiriyoni gumi. Amai Mpfumira vati vapoteri vakawanda vari kubva kuMozambique kuvari kubva vakabata maoko chete.
Apili yatikuita nhasi tiri kutarisira kuwana mari inosvika 10 million US dollars kuti tibatsire mabasa ikoko, zvikuru vana vechikoro vechidiki, mainfants vari kuda kutangawo grade zero because vari kungobva kuMozambique ikoko vasina kana chavainacho.
Amai Mpfumira vati kunyange hazvo hurumende yakatarisana nematambudziko munyaya dzeupfumi, haingaregi kubatsira vapoteri. Vakamirira UNCHR muZimbabwe vaRobert Tivagwa vatenda hurumende yeZimbabwe nekutambira vapoteri, vakati vanofadzwa zvikuru kuti vanhu vanogara kunzvimbo dziri pedyo nemuganhu wenyika vari kutambira vapoteri sevakadai vanobva kuMozambique zvakanaka. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mapurisa ekuBelgium anoti murume akaurayiwa nemusi wechipiri apa aiedza kurwisa chiteshi chezvitima ndewe kuMorocco uye aive nemakore makumi matatu nematanhatu ekuberekwa. Mapurisa awedzera zvachiti hapana chinoratidza kuti murume uyu anga achizivana nevamwe vanopfurikidza mwero. Kune zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zviri kunze kwenyika, uye nyaya yekuita zvirongwa zvebudiriro kumusha inotovatyisa. vamwe vanotya kuti vanogona kudyirwa nehama kana shamwari mari dzavo dzavanenge vadikitira, vamwe vachitya kuti mabhizimusi avo kana zvirongwa zvavo zvinogona kusafambiswa zvakanaka. Asi vamwe vashoma vakaita samuzvare Shingi Mangwiro vanoti zviro zviedzwa chembere kwachivi yakabika mabwe yakanwa muto. Muzvare Mangwiro vari mudunhu reMaryland muAmerica vakanovhura chitoro chavo chinonzi Tudiki chiri kuWestgate muHarare, icho chinotengesa mbatya dzevana vacheche kusvika pamakore 12. Ngatinzwei tichitaura navo.
Tokona vanhu vari kufarira strike hembe dzatokutengesa, totengesa hembe, mabhuku evana, zvekutambisa, matoys evana, nezvese zvinodiwa nevana kubva 0 kusvika 12 years. Saka vanhu vari kuzvifarira strike because kuZimbabwe mashopu evana ariko zvavo, but dzimwe dzenguva vanhu vaii ndakaona vanhu vainyanyo kunoona pamaererano nequality yezvinhu. Saka sisi zvinhu zvedu tinozoona kuno kuAmerica, so takaona vachifara stereki vachiona zvinhu zvatinenge tichitengesa mutudiki.
Vazhinji vangada kukasika kunzwa kuti muri kufambisa sei bhizinesi renyu imi muchigara muAmerica, bhizinesi riri kumusha.
Unofanira kunge uri yagesi yatinoti pachirungu very organized, and panenge paine masystems atakaisa kuti inini ndikwanise kunge ndichimonita kuti chii chiri kuitika zuva nezuva. So ndine vashandi variko namaneja wandinenge ndichitaura naye every day vachindipa maupdate. Kazhinji kachona vanhu vanoita mabhizinesi vasiko kuZimbabwe vanenge vachitya kuti pamwe ndinobirwa.
Sei makasarudza kuti munge muchipinda mubhizinesi rekutengesa nhumbi dzevana vadiki?
KuZimbabwe ndakaona vazhinji vanhu vanotengesa hembe dzevanhu vakuru ndodzakanyanya wanda kunyanya dzevakadzi. Saka unoona kuti hembe dzevarume nehembe dzevana dzinenge dziriko pane vamwe vasingadzifarire, vamwe vanenge vachiti dzine kunyanyodhura dzakanyanyoita cheap quality. Saka ini ndakaona ndine advantage pakuti ndogara kuno kune ndichingoona hembe dzevana dzakati nakei pane dzimwe dzinenge dzichitengeswa kuZimbabwe. Saka ndosaka ndakaona paine mukana wekuti ndipinde mubhizinesi iroro revana.
Ko, nyaya dzemitero kana muchiti munotenga mbatya dzamunozotengesa kuchitoro kwenyu kuno kuAmerica, mitero inozobhadhariswa muri kuibata sei?
Mitero yezimra ipapo, you know, it's just doing business in Zimbabwe. Inini sechitaura cheZimbabwe ndakaona zvakaoma stereki kuti unge uchiita, you know, zvezimra even zvekanzuro zvinenge zvichidiwa. So zvinokutorera nguva yakawanda nemari yakawanda, and zvinhu zvachona zvinenge zvisina kunatsoburitswa pachena kuti ndezvipi zvaunofanira kuita. Saka takadzidza zvakawanda mukuvhura stori yedu yetudiki pamwe tichimboita kuunganisa wogadziriswa, but ndakaona zvinoti netsei kunge wazoonekwa une mapepa akakwana kuti uchitanga kuvhura bhizinesi. And panenge pachidiwa mari dzakawanda, pane chese chawaita chinenge chichida mari kutanga kuti ukwanise kuoperata bhizinesi rako muZimbabwe. Asi takakwanisa zvedu kuzenge tichionekwa tine zvinhu zvese.
Mashoko amungapawo kune vamwe vana veZimbabwe vari kunze kwenyika vane pfungwawo dzekuti regai tivhure mabhizimusi kumusha asi vachitya nyaya dzekubirwa nekudyirwa mari dzamambotaura dziya.
Iye zvinoizvi kuZimbabwe kune POS system, saka mari yedu yakawanda, about 90% of mari yedu maswipe. Saka mari chaiyo chaiyo inonatsobatwa ishoma, not kuti zvoni haina basa kana ikabiwa. Asi iwewe semunhu anenge achioperata bhizinesi uri kudiaspora unofanira kunge uine masystems fanika einventory management ekuti iwe unokwanisa kunge uchimonita kuti chii chatengwa uri kunoku. Saka ini ndine masystems andakaisa in place kuti ndizive kuti pakatengeswa chinhu ini ndee ndichitozoona kuti chii chatengwa.
Saka vanoda kukuwanai vanokuwana ipapi?
Isusu tiri ku Westgate Shopping Center, Westgate tiri ku Bluff Hill Harare, tiri opposite CBZ, shop yedu i number 1 Fountain Court Westgate, and vasiri muHarare tinotengesawo online pa www.tudiki.co.zw, and zvinhu zvenyu muka order kana musingade kuya ku Westgate muka order tinodeliver for free muHarare kana zviri over $50, and then anywhere else in Zimbabwe tinodeliver for a flat rate of $10 tichishandisa Swift. Mukangoenda pawebsite pedu munokwanisa kuona maproducts edu, and munokwanisa kutifonerawo pa 0431333300.
Vanga vari chizvarwa cheZimbabwe chiri kunze kwenyika, muzvare Shingi Mangwiro vanoyemuridzi wechitoro chetudiki vari parunare vari muMaryland muno muAmerica neStudio 7. Muchirongwa chedu cheLive Talk Diaspora Forum na 8 PM tiri kutarisa mabasa ebudiriro ari kuitwa munyika nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika. Kana mchida kupinda mchilongwa ichi, kana wako tumira mashoko ku Studio 7, shandisai WhatsApp number zedu zinoti 001-202-465-0318. Sezongo ya diapera, regaiti mbotari samsore na uza nase. Kusawirira na pakati pebato rezano PF ni muri ya Comrade Chinks, kono nota kuigwa kwe mufi. World Bank ino tinekuda kwe go urakati na kei ufumu wenyika uchatiwe zere gwarerino asu urumende inofanira kugadzirisa nyaya dzezvo upfumi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange mune zvakare mangwana anokuonekai nemufaro semazuva ose. Ndini Jonga Kandemiri ndekusiya mina ntungamiri Nkomo.